ongororo iyi yakaitwa gore rakapera nesangano rakazvimirira rebotswana network on ethics law and hiv aids bonela mumadhorobha ekhabhoroni panape francis town kazani uye inoratidza kuti vanhukadzi vanoita basa repabonde vanosangana nemhirizhonga pamwe nokutyorerwa kodzero dzavo asi nepamusana pekuoma kweupenyu vanhukadzi ava vanoramba vachitengesa miviri yavo kuitira kuti vararame ongororo yebonela inoratidza kuti zvikamu zvakaongororwa makumi mashanu kubva muzana zvizvarwa zvebotswana uye zvikamu makumi mana nezvishanu kubva muzana zvizvarwa zvezimbabwe zviri kuitawo mabasa ekurarama nekuita zvepabonde kuitira kuti zvirarame south africa mozambique swaziland nemalawi dzine zvikamu zvitatu kubva pavanhu vakaongororwa ava zvichireva kuti vakavandisa vanobva mubotswana makare vachitevarwa nezimbabwe mukuru webonela amai sindikileni vanoti zvizvarwa zvezimbabwe zviri kutsvaga nzira dzekurarama nekuita zvepabonde sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzezvoupfumi kuzimbabwe kwazviri kutiza mumwe ari kurarama nekuita zvepabonde uyo ada kudaidzwa nezita rekuti kelly anoti akauya kubotswana achitsvaga basa asi nokuda kwekushayikwa kwemabasa mubotswana kelly anoti akapedzisira oshandisa muviri wake kuitira kuti awane mari chimwe chizvarwa chekuzimbabwe chinoda kudaidzwa nerekuti melody chinogara mudhorobha refrancis town melody anoti akauya mubotswana nechinangwa chekutsvaga basa rekuruka musoro nepamusana pekuti aisawana mari melody anoti akatanga kutengesa muviri wake kuitira kuti ararame
ndakauya muno mubotswana ndichida kuruka musoro ndo pandaitira taitira mutown saka vasikana vane jerasi saka vairamba kuti tiruke tiri pamwe chete saka vaibva vamumhangara kana kumapurisa tobva tabatiwa tobva tabhadhariswa saka kuti uonewe laisensi yekuruka kana yekuita fest mubotswana hazvikwanisiki saka ndakabva tazotanga kuita izvozvo zvebusiness zvekutanga sexsavers musi wekutanga wandakatangisa ndakaenda vamwe vangu vakanditi hatitange izvi nekuti zvauri kuita izvi ona unogara uchifungwa nemapurisa saka ngatichiita izvozvi zvekuti uone kuraramisa vana saka ndakabva ndazotanga ndinofunga gore rineri ndoreti 5 ndichiita izvozvo saka ndikuonawo zviri nani kuti ndirikukwanisa kuraramisa mhuri dzangu madiseases tinoatya but ndinoprotekta tinoshandisa makondomu
chimwe chizvarwa chezimbabwe icho charamba kudomwa nezita chinoti chakanyengetedzwa nechamwari dzacho kuita basa rekutengesa muviri wacho sezvo mari yachaitambiriswa yaive shoma
mwana wangu akatomborega kuenda kuchikoro nenyaya yekuti ndaishanda ndiri maidi ndikabva ndatadza kubhadharira mwana school fees ndikabva ndatadza kutengera mwana zvinhu zvokushandisa saka ndakatoona kuti ndikaenda kuroad at least ndogona kuti ndiraramise mwana wangu zviri nani tinotya but through situation hapana zvimwe zvaungagona kuita kungoita but dei tichiona kuti zvino iriski but ndo patinorarama hapana zvimwe zvokuita vanotivowo vaende mapurisa emunomu kazhinji kacho havasi kutombotidetsera nezvazvo vanokuti vanotirasirira asi kuti unofanira kuti iwowe its gambling handiti unogona kusangana nezvakaipa nezvakanaka
ongororo yebonena inotiwo pavanhu vakaongororwa mutsvagiridzo iyi zvikamu makumi manomwe nechimwe kubva muzana vakadzi vasina varume uye zvikamu makumi maviri nezviviri kubva muzana vanhukadzi vanogara nevanhurume kumba imwe nyanzvi munyaya dzezveutano hweruzhinji vamorgan mutambamengwe vanoti kurarama nekuita zvepabonde kunowedzera mikana yekuti munhu abatwe nehiv iyo inokonzera chirwere chemukondombera
machances nemarisks ekuti chirwere chiwapinde anovawandira pakufamba penguva nekuti makastoma avo anouya vakasiyana-siyana saka pakufamba penguva paya paya pane imwe yekuti unozosvikirai kuti munhu anobva afunga kuti iye akugona basa racho kasi basa raari kushanda naro ibasa rekuti chinyi iro rakatoita kare nakare
saka nhau reunited nations rinoti zvikamu makumi maviri nezviviri kubva muzana zvevanhu vabve zera mubotswana vari kurarama nehiv vamwe vacho vatove nechirwere chemukondombera kunyange hazvo uwandu hwevanhu vemuzimbabwe husinganyatsozivikanwi sezvo vazhinji vavo vari munyika iyi zvisiri pamutemo sangano reinternational organization for migration rinoti muna 2009 mubotswana maive nevanhu vekuzimbabwe vanosvika zana rezviuru ndakamirira studio 7 mufrancis town botswana ndini shingirai madondo